mukuru webatongi va Justice Luke Malava nevamwe vavo vati hazvirevi kuti nyaya iyi haina maturo asi kuti inofanira kunzwa pamberi pedare pachitevedzwa mutemo wedare iri. Vachombo vari kuramba kudzorera vamangwiro mari uyewo vari kuramba kuti vamangwiro vatengese midziyo yehurumende kuti vawane mari yavo vachiti izvi hazvibvumidzwe pasi pemutemo weState Liabilities Act. Izvi ndizvo zvakaita kuti vamangwiro vakwire kudare pamusoro reHigh Court iyo yakati mutemo weState Liabilities Act haufambirani nebumbiro remutemo rikati nyaya iyi inofanira kuenda kuConstitutional Court. Rimwe remagweta vamangwiro vaZimbabwe Chimbwa vaudza Studio 7 kuti apa ndipo pasina kufambiswa zvakanaka.
Dare reHigh Court raifarwa kunge rakangonyora kuti aiwa apa paitwa constitutional invalidity order ngainoconfirma ngaisauye sereferal nekuti referal inoitwa panenge pasina econstitutional order kuHigh Court. Saka saizvozvo dare riri kuti mpaka vanogadziriswa ipapo vedare reHigh Court havana kufafambisa zvakanaka. Kana pagadziriswa podzoka kuno kudare nyaya yozochiongororwa mamerits aya.
Vachimbwa vati vave kudzokera kudare High Court uye vachatevedza mutemo sezvo nyaya iyi isina kuraswa.
Tinofarirwa kukwanisa kunobata kana mota chaidzo dzestate kuti titengese tiwane mari yedu kubva iko kustate. Izvi hazvikwanisiki kuitika iko zvino nokuti kune mutemo unonzi State Liabilities Act Section 5 iyo inoti iyo hamukwanisi kubata zvinhu zvestate muchitengesa muchidaro. Saka vamangwiro vari kuti aiwa iyoyo Section 5 iyoyo haifambirani neSection 56 yebumbiro guru remutemo inotaura izvozvo equality before the law and equality inoreva munhu wese kusanganira iyo state yacho naiyo.
Ivo vamangwiro pachavo vaudza Studio 7 kuti vachasvitsana kwamvura yacheka makumbo navachombo nemapurisa.
Dispatch pane makoti order zakawanda havasi kuteerera kana kurespecta makotsi wawo but instead varongoramba vachiti nini ndiite madzimwe nzira but dziri kunze kwedziripo dzinova sungirira kuti vabhadhare mari iyoyo but anyway very soon tenge tichidzokera kudare tichinozwa kuti zvakamira sei. Tichasana kwamvura yacheka makumbo ndichiedza kudefenda kodzero dzangu.
Vamangwiro vakatorerwa $1.5 million mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekuba muna 2008 asi zvichitevera kupera kwenyaya yavo havana chavakazodzorerwa nemapurisa. Izvi ndizvo zvakazoita kuti vaende kumatare edzimhosva. Kunyange hazvo matare amagistrate akapa mutongo wekuti mapurisa pamwe negurukota rawo aifanira kudzorera vamangwiro mari yavo. Izvi hazvina kuitika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.